Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 Nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere chegwirikwiti munyika vapezana nemakumi mashanu nevanomwe 157. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yasunga nhengo yeparamende yegokwe nembudziya vaJustice Meya wajajena nevamwe vana vachivapomera mhosva yekuchenesa mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti kusvika nezuro chipiri vanhu vafane chirwere chegwirikwiti munyika vavezana nemakumi mashanu nevanomwe 157, vachiti pari zvino vanhu vane chirwere ichi munyika vanoita zviuru zviviri nemakumi mashanu nevatanhatu 2056. Chirwere chegwirikwiti chiri kupararira zvikuru muZimbabwe. Amai Mutsvangwa vakati hurumende iri kuwedzera uwandu hwevanhu vanobayiwa nhomba uye ichadzika mitemo wechimbi-chimbi kuti pawanikwe mari yokurwisana nechirwere ichi. Amai Mutsvangwa vanoti hurumende ichaitawo hukuru nevakuru vemamwe makereke, vakuru vemumaruwa nevana chiremba vechivanhu kuti vabetsere mukukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. Izvi zvinouya panguva iyo hurumende yanyevenyusa mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Hurumende nezuro yakazivisa kuti vanhu vachamira havo kupfeka mamaski kana vari panze, ichiti vakabayiwa nhomba katatu ndivo vanogona kufamba vasina kupfeka mamaski. Tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Henry Madzorera kuti tinzwe maonero avo.
Danho rokuti vana veZimbabwe vachimira kupfeka havo mamaski kana vari panze panofura mhepo rakanaka zvikuru. Tatatorinonokera. Dzimwe nyika dzakatipoteredza dzakange dzatotora danho iroro kudhara. Nokuti danho iri rinofanira kutofanira kudzidziswa nemanhamba aripo munyika kuti danho iri richitorwa. Zvakafanana nokuti tiri kuona kuti manhamba zvedu eCovid anga adzikira zvikuru. Vanhu vari kurwara vanga vadzikira, vanhu vari kuadmitwa muzvipatara vakadzikira zvikuru. Kana iri nyaya yekufa kwakufa vanhu vashomanani pano nepapo, chirwere ichava chatingati izvo pari zvino endemic, kureva kuti chirwere chaakugara chiri pano seflu, ngatijairei kugara nacho. Hapachina chikonzero chokuti tichitreate sechimwe chirwere chishura matongo. Aiwa, izvino chatonhora. Chikadzoka, tinofanira kudzosa mamezhas toona kuti protekta vana veZimbabwe. Pandinongofunga kuti pangangokanganisike nyaya yokuti vanoti izvo vakabayiwa nhomba katatu ndo vanofanira kufamba vasina mamaski, aiwa, hatigoni kupasanura vana veZimbabwe. Hapana munhu anogona kuita polisi nyaya iyoyo yokuti afamba achibvunza zvitupa zvenhomba. Tiri vanhu vamwe chete, tinongozadzana pamwe chete. Kana zvaratidza kuti chirwere chakukwirira, tofanira kudzokera kumamaski tese, tichichengetedzana upenyu hwedu. Pari zvino vangambosasana havo vasina mamaski. Danho rokuti muindoors vapfeke mamaski rakanaka iprecaution iri kutorwa nehurumende. Ndofunga vacharibvisa mazuva anoteverayo patinoona kuti chirwere chinoresponda sei kumatanho atorwa ezvino.
Dr. Madzorera, pane zvimwe zvamunofunga kuti ai hurumende yaita here pamusoro penyaya iyoyi?
Zvimwe zvingadai zvaitwa nehurumende pari zvino ndezvokungotiudza full package yekukontrola kwatiri kuita COVID-19 yezvino. Vangadai vataura nenyaya yesocial distancing. Ichiri necessary here? Ichiripo here mumagwaro edu? Vanhu ngavambosasana, Tingango encourage government kuti vambobvisa marequirements akaita sesocial distancing, nyaya yekulimita vanhu vanoenda kumapati kana kumudzichechi kana kumichato nezvimwe zvakadero. Malimitations iwayo ngaambobviswa. Nyaya yecurfew handina kuinzwa kuda yakaadresiwa pane mamwe mavhiki apfuura hameno, but kana ichiripo curfew ndiyo chimwe chinhu chisina nebasa rese pari zvino chinofanira kubviswa. Saka zvandiri kungoreva ndezvekuti zvehurumbende ngaichingorelaxa zvinhu zvese. Kunyaya kumapost of entries edu, tofanira kugara tichirangadzwa nehurumende kuti zvino kuti vanhu vapinde muzimbabwe chii chinodiwa. Nyika zhinji dzakatipoteredza dzarelaxa steric marequirements adzo pamapost of entry. Hapachina zviya zvequarantine, hapachina zviya zvokuti unofanira kutestiwa uri paport of entry, PCR test nezvimwe zvakadero. Saka tofanira kugara tichingorangadzwa nehurumende kuti zvino tiri papi. Voreducer malevels acho ealertness iwayo kuitira kuti vanhu vambofambavo zvinyoronyoro zvakanaka pasina kukanganiswa. Takamira tichiona kuti denda iri rinodzoka here.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakazivisa nezuro manheru kuti yasunga vanhu vashanu vachivapomera mhosva yekuchenesa mari. Vakasungwa vanosanganisa mumiriri muparamende weGokwe neMbudziya vaJustice Mayor Walter Jenner, vakuru veCotco vaPius Manamike, Max Monjanji naFortune Molai, uye mukuru wekambani yePierpoint Moncrieff Chiedza Dana. Vashanu ava vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi. Zvichakadaro, uremu hwedhora reZimbabwe hunoramba huchidzika, bhanga reReserve Bank of Zimbabwe richiti dhora rekuAmerica rave kutengwa nemadhora emunyika mazana mana ane makumi mapfumbamwe nemana kana kuti $494, asi pamusika mutema dhora rekuAmerica riri kutengeswa nemadhora emunyika anopfuura chiuru. Nyanzvi mune zveupfumi, muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kutanga yasimbisa vari pasi kwete vari pamusoro, vachiti veruzhinji vakasavimba nemari yemunyika hazvina zvazvinobatsira.
Kutaura kwandakaita pamagold coin iwaya paakagadzirwa akatengeseranwa kushangwiti chete kuti hazvisi kuzovandudza upfumi hweZimbabwe kana kuti hazvisi kuzosimbisa zvekare dhora reZimbabwe sokutaura kwavamangudya, nokuti maitirwa zvakaita ndokungoti magold coin iwayo anonyeterwa kunzi achatengeserwa vanhuwo zvavo novokunze. Vanhu voenda kubhanga, kubvira inini ndakaendawo kubhanga kwacho ikoko ndikamanyimwa arimo, ndikazohwisisa isu kuti anga ari aivo kumusoro chete chete. Zvandakabva ndazotaura ini kuti maitiro iwayo ehurumende eReserve Bank haavandudzi upfumi hweZimbabwe, nokuti anosiya vanhu vakawanda vozvavo vari kuzasi uku vanova ndivo kunyika dzino upfumi hwapamusorosoro, vanova ndivo vanosumudza upfumi hwenyika kuti kana kukaitwa zvirongwa zvinoshandira vanhu vapasava, zvinoshandira varombo, zvirongwa izvo zvokubudirira kwazvo navarombo ivava vachibudirira kubudirira vokunyika. Takaona isi kuti kana iyo Reserve Bank inogara ichibudisa mamezhas zero pano, vabudisa madhokumendi okuti aya mamezha akati makambani achazodini, tichazoita zvakati zvikati, zvinozobudisa kuvandudza upfumi hweZimbabwe nokudzikamisa nokupa uremu kuZimbabwe dhora, hazvina kunge zvamboitika izvozvo. Zimbabwe dhora rinogona kungomira pariri papasi rotoita mutserendende vhiki inotevera, sezvatiri kuona izvozvi kuti kokutsigisa Zimbabwe dhora racho namagold coin kwavaizvirova matundundu kuti vazozvigona kuri papi.
Chingaitwa chii apa Professor Masocha?
Chingaitwa apa ndio chandogara ndichitaura kuti vandinzwe, vandinzwisise kuti tinga kutangwe kuchiitwa zvirongwa zvinosumudza vapasi zvinosumudza vari kumaruzevha zvinosumudza vasina mabasa ndosaka nyika dzakabudirira dzichipa mastimulus check mari dzimune zvimwe zvirongwa zvakawanda wanda kuvanhu vapasi nokuti kana tikasumudzana kubva pasi kumusha uku vanhu havazenge vachimanyira mumataundi kunotsvaga mari isimo kunotsvaga mabasa asimo vachange vachikwanisa kuumba ufumi hwavo vari zasi ikoko kuumba ufumi hwavo ikoko kuumba ufumi hwenyika economics dzavo ivo dzavanoita uko dzokuti kwai trickle down economics ingatange taguta isi kumusoro uko vozoguta vokuzasava sokuvona kwatinoita pamagold coin vakatanga kugadzira avo vozoti avarombo ava akachipa achagadzikwa muna November paachagadzikwa ipapo paachagadzikwa ipapo zim dhora rinenge ratodonha ufumi hwezimbabwe kunenge husina kuvandudzwa vanhu vanenge vatomora moyo kuti ike zvino vava kutitengesera magold coin aya pamwe haana chunhu pamwe iwo magold coin avakatengeserana iwayo akakona kushanda aya ndo achazoshanda sei saka panenge pasisina trust yokutrusta hurumende trust yokutrusta ivo vereserve bank kana vanobata ufumi hwenyika hwese vanhu vanenge vasina chivimbo navo kuti zvirongwa zvavo zvavanoita hazvitishandirizi hazvishandiri hazvivandudzi ufumi hwenyika hazvibetseri zimudhora nokuti ike zvino kudonha kwaraita mitengo yezvinhu zvose zvichakwiravo zvichiteera kudonha kunoita dhora iroro nakushanda kwezvirongwa zvavo namagold coin kuri papi
tiri kuona kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yasunga vanhu vakati wade pamusoro pekuchenesa mari vanosanganisiravo member of parliament vajustice mayor vajajena munofungei nekusungwa kwaitwa vanhu ava professor
chinhu chakanaka kusungwa kwaita vanhu ava asi tinoona kuti vasungwa nezati anticorruption vawanda vari kuramba vachingowanda zvinoreva kuti kusunga chete kuri kuitwa nezaki kunobetsera hako asi hakusi kubetsera nokuti vanhu vari kurarama necorruption vakawanda iyi mari zhinji 5 miriyoni yavasungirwai asi zviri kuitika pasi apa kana uchida kungozviona woga muzimbabwe zviindire woga unoita zvimwe zvirongwa zvako zvokuda kana kuvaka chaikuona sekuona kuti corruption yakadzika mii asi zvairi kuita zvidoko doko chaizvo pane corruption iri kuitika munyika tozoona kuti vana nhingi vasungwa hongu vasungwa ngatichiona kuti nyaya yacho inoperera papi
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa mudare reparamende iri kumusangano wemazuva matatu kukariba uku kwavari kuzeya nyaya dzine chekuita negoridhe munyika mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera
musangano uyu uri kufamba nedingindira rekuti workshop on gold value chain in Zimbabwe uri kupera nhasi mushure memazuva maviri apfuura dzimwe nyaya dzakurukurwa nezvadzo ndedzekugadziriswa kwebhiri rezvicherwa kana kuti mining amendment bill mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa vapolite kambamura vanoti bhiri iri rave kuhofisi yaattorney general richimirira kuzounzwa kudare reparamende kuzozeyiwa gurukota rezvezvicherwa vawinston chitando vakanga varipowo pamusangano uyu vakamirira ministry of mines and mining development vamwe vanga variko vanosanganisira vebhanga guru renyika reserve bank of zimbabwe kambani yefidelity printers and refiners uye vemakambani akazvimirira vachitaura nezvebhiri iri nyanzvi mune zvezvicherwa vachishanda nesangano recenter for natural resource governance vafarai maguvu vanoti riri nani pane mutemo uripo wemines act
mutemo uyu uri nani kudarika mutemo uripo wemines and minerals act asi matambudziko asi kuzopera nekuda kwebhiri itsvairi nechikonzero chekuti mining zimbabwe iko zvino izvi yanyanya ku kupindirwa nezvematongerwo enyika. Uye zvematongerwo enyika zvinonetsa kuti zvinge zvichiitwa zviri pasi pemutemo. Endewo zvekare tirikuona kuti ishu yekuti inofanira kuti igadzirise gakava pakati pemafama nemamaina. Inyaya yekuti vazhinji vari mupolitics vane minda yavakatora, saka vanenge vachida kuti minda yavo inge ichichengetedzwa, ichiprotektwa kubva kumamining investors.
Vaive mumusangano uyu vakapiwa mukana wekubvunza gurukota rezvezvicherwa mibvunzo. Mumiririri weparamende kumateveleland North Muzvare Sibusisa Dhadha Masara vakabvunzawo kuti sei makorokoza achisiyiwa kunze munaurirano dzezvezvicherwa. Mumwe wakawana mukana wekutaura mumiririri weglenview kuHarare Vafare Munanganwa.
There is something which is missing. First, they are going to restore my issues. Even if you read the chapter, I think you are an example. You always tell us that President Barroga was in the Ama, but he did. But why is it that it's not on a president that it? Paninyaya, share me now.
Vachipindura mimwe yemibvunzo yevamiririri vaibvunza gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando vakataurawo nevakaungana.
They suggested that why should we not introduce mining as a subject in all our schools. I think it's a good suggestion. Same way agriculture was introduced as a subject, mining can also be introduced as a subject. We'll check this up with the relevant ministry.
Musangano uyu uri kuitwa panguva iyo bazi rezvezvicherwa rakatara kuti richaisa chikamu chemabhiriyoni mana kubva mugoridhe chete pakati pemabhiriyoni gumi nemaviri avari kutarisira kubata pagore rega rega kubva muzvicherwa. Vanoshanda semakorokoza kuchera goridhe vanochema nerekuti havasi kuverengwa mumupanda wevacheri vegoridhe nemangoda. Kuwo mamwe makambani ari mune zvezvicherwa achinzi anobata vashandi nekuseri kweruoko. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Sangano rinomirira vagari rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukanzuru yechitungwiza. Mukuru weChitrust Muzvare Alice Kuveya vanoti pane kusaurirana kukuru pakati pevakafanobata chigaro chameya vaKevin Matimbanyoka nemakanzuru mazhinji. Muzvare Kuveya vanoti vaMatimbanyoka vari kusungisa makanzura asingawirirani navo, izvo zvokonzera kuti makanzura asaenda kumisangano nevamwe. Muzvare Kuveya vanoti vagari ndivo vari kunetseka.
Makadi zvenyu, ndinoitwa Muzvare Alice Kuveya, ndinomumirira boka rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust. Muno muguta redu rechitungwiza taita dambudziko rekuti acting mayor vanove Councillor Mutimbanyoka vari kurambidza mamwe macouncillors kuti vasvike pahead office kana kuti kuitwe misangano yekuvaka guta redu, uye zvekare vari kurambidza mamwe macouncillors kuti vaise zvichemo zvinosanganisa nyaya dzeservice delivery, nyaya dzekuputika kwemasuwage kumanagement. Munhu ari kuita umbimbi ndoga ari kutonga kanzuro yega zvinova zvisiri pamutemo, zvinove zvekare zvadzorera guta redu kumashure shure. Iko zvino hatisi kuziva kuti todi, uye vanhu vatakavhotera, makanzelazi atakavhotera, havasisina simba rekunotimiririra. Ndo matambudziko atiri kusangana nawo muguta medu.
Ko makanzura amakasarudza vanoti kuvanhu, vanoti pamusoro pemisangano yavari kuita kukanzuru?
Iko zvino chitungwiza municipality kana kuti makanzelas vane mwedzi inokwana kuita 4 vasina kuita kugara pasi kuti varonge nezvebudiriro yeguta. Tikungonzwa Mutimbanyoka varingoti vari kuita mameetings, asi hatisi kuziva kuti vari kuita nani, nekuti isusu vamiriri vevagari chaivo hatisi kukokwa pamisangano yavari kuti vari kuita uye tirikunzwa kuti vari kungosungisana nevanhu nekuti munhu akasumudza musoro ari kubva asungwa kusanganisirawo makansilazi atakavhotera haana si haasisina simba nekuti vaakutotya kusungiswawo ukada kuita kusumudza musoro waakuenda kunotengeswa kwaminista minista vaakuuya kuzotonga matongero avo zvinhu zvatishungurudza muno muguta medu
zvakafamba sei kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa uye vanozviita sei kana vasina rutsigiro rwavamwe makanzura vari mukansil yechitungwiza
maita zvenyu kuti tisvike pazvirapa chakatanga chaitika ndechekuti taive nadeputy mayor akasarudzwa anove kansela Makweza pavakaitwa rico kana pavakadzingwa zvisiri pamutemo pabasa mazuva emarecos acho ndo pakabva pasarudzwa kana kuapoindwa kwakansela Kevin Mutimbanyoka naminister of local government kwakatozongoya tsamba kwakunzi tausarudza vamutimbanyoka kuti vave deputy mayor saka mushure mwangu vave deputy mayor hakuna kuzotora nguva vanga vari meya vedu kansela Love More Maiko achibva vaitwawo rico kana kuti kudzingwa basa ndo pakabva pasara vamutimbanyoka vaacting mayor hazvina kumira mushe nekumira zvakanaka nekuti tikatarisa iko zvino vamutimbanyoka vari kungoita zvavanoda mukanzuro havana kana wavari kushanda naye kusanganisa macancelors ese zvandaimboreva kuti vakurambidzwa kuuya pakanzuro kuti vaite mameetings tatione mwedzi mizhinji inotopfuura mishanu makansela asina kugara pasi kuti vaite meeting varonge nezveguta redu saka vari kungoita umbimbindogawo ada kusumudza musoro obva anotyiswa nekuti ivo vanobva kubato rinotonga saka zvinhu zvakatiomera isu sevagari nekuti iko zvino hatina chatiri kuwana mazviri ipolitics dziri kungoitwa pachitungwiza municipality hatina service delivery yatiri kuwana munhu wese kubva kuna town clerk mai machona ndiacting mamanager ese hapana kana asubstantive manager we don't have asubstantive town clerk hatina substantive mayor ari ngoo maacting saka even kana mari dziri kubiwa ma20 million ari kushayikwayo hatisina wekuti tinopomera nekuti wese anenge achiti ndakambenge ndiripo anenge achi vanongoitwa zvekurotetwa nhasi kuna nhingi mangwana kuna nhingi ndo matambudziko atiri kusanganawo muguta rechitungwisa sevagari taona kuti tatambura guta harina kwariri kuenda nevanhu vari kutishandisa isu vagari
avo vange vari mukuru wechitrust Muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 tabata mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu amai Marian Chombo asi tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari mudemocratic republic of congo kumusangano wesadak uchatora nzvimbo nhasi namangwana munewsday sangano reworld health organization rinoti zimbabwe inofanirwa kuchenjerera chirwere chemalaria nekuti nyika haikwanisi kuita basa rakakwana mukuchengetedza utano hwevanhu sezvo ichitadza kuwana mishonga munewsday makare zimbabwe congress of trade unions inoshora hurumende pakudzinga basa mutungamiri weprofessional nurses union varodel chiduku ichiti kushungurudza vanomirira vashandi hakubvumidzwi yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ndiri kuzwe pfungwa dzakawanda panhepfenyuro apa vanhu vese vari kutuke musangano zano zvoreve kuti munhu wese waccc kutaura kuti taakutopinda here mu-one party state because kwese kwendakafamba ndakaende bhikita ndikaende bocha ndikaende bhuhera igonzi ccc mumadhorobha mwese even nemumaruzevha yaccc saka inini ndichandoramba hangu ndiri mumusangano wekuti handisi kude one party state Saka ndicharamba ndakandosigirana nemusangano wezano. Saka nepo iri kushaishawo zveiri kushaisha. Zvesisi hamusati mwazviona ngekuti haisati yapanyanga. Saka tode kuti tiite zviro zvekuti mangwana tisazochemaba. Ngatichiti amwe ouyawo kuzano, amwe oendawo kusisisi. Nepo zvedu isusu tiri vashoma. Ya, inini ndinonzi Brighton Makudo, ndiri muno mwaMutare.
Handina bakatwa, handina hutane misiri. Handina bakatwa, handina hutane misiri. President, wedzirai kuti handina ofisi, handina zupuko, handina mapurisa, handina masoja. Pfumo rangu ndiJesu chete, naJesu chete tinosvika. Mweya woshanduko uripo, President Chamisa, 2023 muofisi.
Hello, hello, Pastor Joseph Nyako. Muri kutaurawo neni kuno. Inoshamisika zvikuru kunzwa kuti hurumende inoramba kubhadhara vadzidzisi. Dai zvaigona Mwari avaite zvakanaka. Nokuti shoko raMwari rinotaura kuti hakuna mushandiri unofanira kuramba kubhadhara mushandiri wake nenzira yakakodzera. Zvino hurumende yedu iyi inokanganwa kuti Mwari vanotendera kuti munhu atonge. Mwari zvendo vanomupisa. Yafarisa yakanganwa zvakaitwa Herodhi kuti wakabuda honye ari papuupiti. Nguva yavo yadarika, nguva yavo yawandisa. Vari kuita honye, vari kunyima vamwe Mwari asvamati vavo. Mwari ari kuzvinzwa, Mwari ari kuzviona.
Makati vashamari vestudio 7. Zita rangu ndinozi Timothy. Ndinokumbira kumbobvunzawo kuti ndinotohwawo kuti mapasipoti amiswa kutoresa chii chava kuda kutanga kuita vanamunakambo futi. Vava kuda kupedza mari kana kuti chii zviri kuitika pamapasipoti inongonzi michini yafa yafa. Ndokumbira kuti mumbotibvunza muti sizvo zvakazara tii. Yanaka here michini yavo kana kuti yemapasipoti?
Makadi pastudio 7. Mukadzi anoininda masarira asada kuita politics dzokutsvaka mari zvaari kuita zvokuti kwai ndakanyorera akainde chilema kuti kwai kuna mamai ari kushungurudzwa. Unoona chitanda chemuzisoro umwe usingavoni chiri mako sei. Vana Mary Chiwenga havavoni zvavari kuitiwa. Iyo zvingataurika pamusoro penyaya yaSusan Mutami yokuti President ngaadavire zvinhu zviri kutaurwa paSusan Mutami apenge. Handiti apenge here Susan Mutami? Saka Linda Masarira kana achitiyo unoda kuita seanogona kugwira kodzero dzavanhu seasingatauri kuti nyaya dzachona dziteverekwe Purezidendi ataure nyaya yake kuti chii chakaitika pana Susan Mutami. Asada kuonekwana nahakainde, asada kuonekwana naHH. Ndo nyaya toda kumuzivisa iyo kuti asaita politics dzokutsvaka mari achida kufamba achionekera kose kose.
Shanduko, shanduko, shanduko muZimbabwe, makadiko, vateereri sevanoteerera Studio 7, nevashamarari vedu veStudio 7. Inini ndiri kutsutsuma nekunyunyuta. Apo pamarangi apo, pa police station yepatonhora yapo. Vari kuregerera vanhu vachipara mhosva. Vasingavateveri kana kuvabata. Iye zvinezvi pane mwana ane 9 years akatemwa nedemo. Asi nechavaita hapana, dzatokwana 4 days ari kudya nekumwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti moshera zvakanaka.